ndinomudzaka yamuno South Africa 2021 asindakabuda muZimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndapinda naonisa wana dzekuda kuurawa nevakuru vezvematengerwo enyika munyika yedu yeZimbabwe pakusandiwanana kwatanga tinako kuburikidza nekudzidziswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka South Africa ibasa ripi ramuri kubata?
South Africa ndinorana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamashure apo kuita sendinobatsira vanhu makesi zvemapemiti zvizvara zvekuZimbabwe zvinenge zvasungwa nomali kana vari vanhu vekumusha. Ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamashure apo ndakamboenda kuGauteng kwandakakavharirwa vanhu more than 1,000 sevana veZimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa government kuti vakwanise kuvadhipota. Vakataura kuti havana mari, ndikanomirira kesi iyoyo vakabuda. So the other company ndinoita zvedigital marketing, macompany registration, mawebsite nesignage. That is the other company. So ndo mabasa andinoita muno muSouth Africa asi mainly ndinonyanya kuzemberana nelaw.
Vamwe vanoti kusina amai hakuendwe, muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu muSouth Africa?
Hazvina kupfava mukoma nyonga kuno kuSouth Africa nekuti tinombunikidzwa pazvinhu zvakawanda. Tine dzimwe kodzero dzedu dzinombunikidzwa zvikuru sei kana tikada kutarira paishu yemapemiti. Nesu semaZimbabweni mapemiti edu maexemption haugoni kuwana pemiti yekuti unogona kuwana basa raungaita permanent. Ndezvinhu sekutanga. Chinhu chepiri tiri vanhu vekuti taita sevanhu vakazvinokorera kutukwa nekuda kwezita rekuvavana veZimbabwe. Pese patafamba mukaona ndekunga kana muchiona kunyange pamasaisai muno muSouth Africa zvizvarwa zvekuZimbabwe hazvichikudiwa muno. Kunyange pakutsvaga macontracts mamwe mumagovernment kunyange mumaorganizations chaivo asinei nechekuita negovernment tiri kutambudzika kuti tiwane macontracts nekuda kwekuvavana veZimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko iwaya muri kuvakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva chinokosha ndechekukambira zvaunenge wawana izvozvo wotarisana nezviripo kutoedza kumbunyikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe njira yatinogona kurwa nayo inoenda tichingopfeketidza nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana veZimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi, Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti docrusere12@gmail.com docrusere12@gmail.com.
Advocate Rusere, munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo. Mhuri yangu ndinogara nayo kuno kuSouth Africa.